Isu sebazi reprimary and secondary education tinonzwa manyuku nyuku ekufara kuti takavhura zvakanaka zvikoro kwevaya vari kunyora mazamanishoni gore rino ende zviri kutifadza chaizvo kuti zvikoro zvedu zvizhinji zvacho zviri kutevedzera ma-standard guidelines for the coordination management and prevention of COVID-19 iri kuitika muzvikoro zvese zvekudzidza zvingava zveprimary nesecondary education matertiary colleges uye nekumwe kumahealth institutions kana kuma-ministry of health kunotrainwa vamwe vanenge vachida kudzidza.
Muri kuona sei basa riri kubatwa nevadzidzisi pazvirongwa zvenyizvo?
Tiri kufara chaizvo kuti varairidzi vedu nemaheadmaster edu vakanyatsovhura zvikoro vachiziva kuti vanofanira kuriritira nekuita kuti vana vese nematicha ose vasawana denda recovid-19.
Zvimwe zvikoro zvanga zvichiti hazvi kunyatsofara negadziriro yakaitwa. Pane kwamanzwawo here kuti kwatanga kuita dambudziko rechirwere checovid-19 ichi?
Pari zvino hatisati tanyanya kuwana mahunga-hunga ekuti kune kwachaputika here, asi nyawo chikaputika tine ma-standard operating procedures atambotaura aya ekuti tinokwanisa kugadzirisa kuti hakuna kana mwana anofanira kushayika nenyaya yedenda raanenge abata pachikoro kana ticha chaiye anofanira kushayika nenyaya yedenda raanenge abata pachikoro. Saka takagadzirira zvikuru. Tiri kuona kuti vana vari kuenda kuchikoro zvanhasi ende zviri kutifadza kuti dzidzo redu riri kuramba richienderera mberi. Isusu sebazi reprimary nesecondary education tinoda kuramba tichipa dzidzo yemhando yepamusorosoro.